Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 23 nyamabhuvhu 2023, zuva resarudzo muZimbabwe. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhasi tinotarisa zvesarudzo dziri kuitwa nhasi munyika. Vachavhota kekutanga nhasi vanotarisira kuti sarudzo dzanhasi dzichaitwa murunyararo. Vechidiki vekumaruwa vanofara kuti vari kuvhota zvakanaka, vachitarisira kuti zvose zvichaitwa murunyararo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vavhoti vekutanga vanoti vanotarisira kuti sarudzo dzanhasi dzichaitwa murunyararo uye kuti zvido zvevanhu zviremekedzwe, nyanzvi dzichikurudzirawo kuti vavhoti vatakure zvitupa kana mapasipoti kunovhota. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Ivo vari kuvhota kekutanga vari kutiwo kudii nezvesarudzo iyi. Studio 7 yabata vawatmo makokova vati vane mufaro mukuru kuve vachinoshandisa kodzero yavo yekuvhota.
Ndoda kuexercise all my right nekudecidawo kuti which government inofanira kunditonga zvandinoda inini, because ndinofanira kuona papa manifesto avo for the first time ndichiparticipate, so ndiri kunzwa kufara zvakanyanya.
Izvi zvatsinirwawo navatafadzwa mafunga avo vati vari kutarisira sarudzo dzine runyararo raro uye kuti zvido zvevavhoti zviremekedzwe.
Tine tarisiro yekuti sarudzo dzamangwana dzichange dzichienda kumberi murunyararo pasina kunetsana kuzhinji. Tine tarisirowo zvakare yekuti vachange vachimaneja maelections veZimbabwe Electoral Commission vacharespekta kana kuti vachachengetedza sarudzo dzinenge dzaitwa nevanhu tiratidzawo zvinenge zviripo pachena pajekere zvisina kupokana kupikisana kana kumanikidzana.
Muzvare Rudo Mahembe avo vaimbova kunze kwenyika uye vachivhotawo kekutanga mangwana musarudzo dzeZimbabwe vati vari kunovhotera kuzaka.
Chinganya kundinakidza sekuti ndiri kuvhota kuti zvandinotarisira kuti zvive zvinoitika munyika mangu ndakukwanisa kuzvibudirira nekuda kwevhoti yangu uye ikodzero dzangu dzekuvhota. Saka ndiri kushandisa futi kodzero dzangu kuti ndivhote. Ndakatarisira kuti vhoti richabudirira murunyararo uye zvinhu zvose zvichafamba sekurongwa zvakaita pasina kumhirizhonga kana kubirirana.
Muzvare Delight Chabata vatiwo vari kufara kunosarudza vatungamiriri vavanoda, asi vachiti shuviro yavo ndeyekuti vanosarudzwa vateerere zvinotaurwa nevavhoti.
Munhu anenge asarudzwa anenge atendwa kuti ange achizotungamira achizonge achizomiririra vanhu ange achinzwawo mazwi evanhu achigamuchira zvichemo zvevanhu.
Sachigaro weZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vati vavhoti vanofanirwa kutevedzera zvinotevera.
Kurudziro yedu ndeyekuti ngavafambe nemapepa anokodzera kuti vange vachivhota. Mapepa pasipoti yake iri valid kana kuti chitupa chake chiri valid. Ngaasaenda akabata driver's license aishandi. Pachitupa panodiwa chitupa cherata, chitupa cheplastic kana chebepa chine mufananidzo wake. Ajasi anogona kusangana nemaq ngaangoramba wari muq imomo.
Mukuru we project Vote 263 vayanga San Matete vakurudzira vavoti vane nhare mbozha kuti vagare vatarisa nzvimbo dzavanofanira kuvhotera.
Kurudzira kuti izvino zvazvara nhasi kuti mangwana ingai mchicheka master yuta ari police station app chansa code S3 56 hash inosanzwa nesek minde pamufa unge mchivhotera muri musatambudzika.
Nyanzvi idzi dzakurudzirawo madzimai achanovhota kuti vasaisa mushonga wenzara kana kuva nenzara dzisiri dzavo. Sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission rakazivisa kuti vavhoti vakanyoresa kuvhota musarudzo dzamangwana mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana matanhatu zvine makumi maviri nevatatu nemazana mashanu negumi nemumwe kana kuti 6,623,511. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuZEC kuti vavhoti vari kuvhota kekutanga vangani sezvo tatadza kubata mutevedzeri wasachigaro wekomishini iyi uye vakafanobatawo chigaro chemutauriri vaRodney Kiwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vechidiki vari kukurudzira kugamuchira zvichabuda musarudzo dziri kuitwa nhasi kunyangwe vavari kuvhotera vakasabudirira. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Chidiki ava vanosanganisira vemapato ezvematongerwo enyika vanoti chishuviro chavo ndechekuti sarudzo dziitwe murunyararo uye pasave nekudeuka kweropa mushure mekuturwa kwevachakunda musarudzo sezvakaitika mugore ra2018. Mumwe wechidiki anotsigira bato reCCC, Vuso Mhlanga, anoti kunyange achagamuchira zvichabuda musarudzo, anovimba kuti bato rake richakunda.
Zvinenge zvabuda musarudzo ndichakwanisa hangu kuzvitambira, asi pane zvinenge ndakatarisirwa kuti zvindo zvinofanira kunge zvichibuda musarudzo. Nenhau yekuti semunhu akaendawo kuchikoro, anotasokuti kana achinge abva kuyunivhesiti anowanawo basa, anoonawo basa kuti anokwanisa kuzviriritira nekuzoriritirawo mhuri yake. Ndine zvakando zvinenge ndakatarisira mukati meupenyu plus nemhuri yandogarawo nayo. Asi zvisinei hazvo, zvinenge zvangobuda musarudzo ndizvo ndichangotambirawo, ndine ndisina simbawo pamusoro pazvo izvozvo. Ndinongotiwo kunenge vasarudzwa vacho ngavarangarirewo kuti kune vechidiki vanotarisira kubva kwavari.
Mumwe wevari kuda kukwikwidza kuita kanzura wemugweru, muzvare Rosemary Murwisi veZANU-PF, vanoti hazvigoni kuti bato ravo rikundwe musarudzo dziri kuuya.
Zvekukundwa zvanoona tichikundwa because we campaigned, takakampena zvine mutsindo, saka zvekukundwa hatina rume yekukundwa. Sevanhu veMidlands isusu tinoona zvakanaka zvakaitwa naPresident wedu and tinofara nazvo zvikuru because madevelopment and empowerment ari kubetsera endi kushumidzira vanhukadzi vese nevavhendas nevanhu vakawanda kudaro.
Mumwewo wechidiki anoti ari kuvhota mangwana ndiva Vincent Kashiri vemuHarare, avo vanoti vechidiki vanofanira kungogamuchira zvichabuda musarudzo kuitira kuchengetedza upenyu hwavo.
After my elections, life goes on. And chero anenge apinda, as youth, we should know kuti sisu we have a longer life to live than akuru. Saka ukada kuzodira kuzvibongo izvozvo kana kwaita zvenharo, unogona kungogurira upenyu hwako panzira. Saka chakakosha kungoaccepta, then waaccepta, woita zviripo, tukutsvaga zvakatongwa vhangwa.
Mukuru wesangano reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vanoti Zimbabwe Electoral Commission ine chitsvambe chekuita basa nemazvo kuitira kuti mhirizhonga yakaitika muna 2018 isaitike zvekare gore rino.
Chekutanga, vanhu ngavadzidziswe ugaro hwakanaka, vagogashirana ende vagodzidziswa kuti pane vachakundwa, pane vachabudirira. Chechipiri, takatangana neZEC. ZEC ingaite basa rayo nemazvo, nekuti mukarangarira imimi 2018 pakazoita mhirizhonga iya, marizautsi akanga buda akachinjwa kanokwana kuita katatu. Saka zvakakonzeresa kuti vanhu vafunge kuti apa panenge pari kuitwa zvitsveta, panenge pari kuitwa zvekubirirwa. Saka vachidiki vakabva vagumbuka vakapinda mastreets. Takazoona mauto achibuda achiuraya vanhu, chinova chiitiko chinosuwisa.
Hatina kukwanisa kunzwa veZEC sezvo vatauriri vekomisheni iyi, amai Priscilla Chigumba, vaRodney Kiwa uye navautoile Sly Gwana vanga vasiri kubatika pambozhanhare dzavo. Asi mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vaudza Studio 7 kuti mapurisa agadzirira chose kuchengetedza runyararo munyika nguva ino yesarudzo. Wechidiki anoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira, amai Fabialis Mwedzi, vakurudzirawo vechidiki kuti vagutsikane nezvichabuda musarudzo kunyange zvikange zvisiri izvo zvavanenge vachitarisira.
Vechidiki vakakwanisa kutambira zvichabuda musarudzo, nyika yedu inoramba iri peaceful. Tinoda isusu peace munyika kuti develop.
apo sarudzo dzemutungamiri wenyika vamiriri veparamende pamwe nemakanzura dziri kuitwa nhasi munyika yose mumwe wevechidiki vaashangwenya vekuchitekete mudunhu regokwe kabuyani vanoti vari kufara kuti vari kuvhota kepiri nhasi mushure mekunge vakavhota kekutanga musarudzo dza2018 vangwenya vanoti vari kufadzwa nekugadzirira negadziriro yavaona yaitwa nezimbabwe electoral commission mudunhu mavo kusvika pakupera kwezuva nezuro vachiti zvose zvinodiwa patsarudzo zvakange zvaunganidzwa munzvimbo dzichange dzichivhoterwa vanotiwo vashandi vachavhotesa vave munzvimbo zvimwe chete nemabhokisi ekuvhotera pamwe nezvimwe zvose zvinotarisirwa vangwenya vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vari kukurudzira vechidiki kuti vabude neuwandu hwavo vachiti remangwana ravo rinobva mune zvichabuda musarudzo idzodzi.
Aya tari zvino mukoma tiri kuona vheki yagadzirira nekuti tiri kuona matende apichiwa vanhu vavapo mapolisi officers avapo mapresiding officers avapo saka tiri kuona senge vheki unenge yagadzirira.
Imi muri mudunhu regokwe kabuyuni inzvimbo dzatinombonzwa dzinomboita nyaya dzemhirizhonga kwakamira sei kusvika tipinde musarudzo kudai?
Ya ichokwadi sekutaura kwamuri kuita mhirizhonga kubva akatanga kampeni yedu ndivangoti takasangana nemhirizhonga imwe chete yakaitika kudunhu rinonzi rekwanenyunga kuwadhi 29 uko kukasungwa kampeni manaja werimwe boka wecitizens coalition for change akasungwa nemhosva yekupomerwa nzi adambura mapostas saka izvozvi akavharirwa haasati atonga akanyina bhiri yake saka ndo mhirizhonga yatakasangana nayo zvaizvozvi kubva kukabiri kuwadhi 29.
Imi muri umwe wevechidiki vari kuvhota ndekekutanga here aka kuti munge muchivhota?
Akakare chechipiri ndichivhota, ndakatanga kuvhota 2018 saka akandinechipiri.
Muri kunzwa sei kuvhota kechipiri?
Ndiri kunzwa ndakasununguka especially paelection yegore rino taitoenda tese sevechidiki tosarudza nekuti kuvhota iright ikodzero dzedu saka hande tese tinosarudza vatungamiri vatinoda.
Tichitarisa zvamakavhota tarisiro yamakaita muna 2018 pane shanduko here kubva zvamavhota nezvamuri kutarisira?
Tikatarisa paelection ya2018 sekuvhota kwatakaita takavhota tichitarisira zvatinotarisira but zvizhinji zvacho hazvina kumbenge zvakazadzisika saka ndo zvinova zvinotirwadza ndozvokare zvandinoti paelection yegorinei ndinoti kana taenda neuwandu hwedu tinotarisirawo ramangwana rakanaka ramangwana rakajeka tinotasarudzawo muti vatungamiri vedu vatinoti kana tikatuma tinotarisira kuti vanotiitira zvakanaka nekuti ndivo vatinenge tasarudza isisevechidiki.
Imi pava nezvakawimbiswa musarudzo dza2018 zvii zvamungati mudunhu menyu makaona budiriro?
Zvaizvozvi mukoma handingakurevererei nhema handina budiriro yandati ndaona wakatarisa rodhi chaiyo yegokwe tuchitekete zvairi anongova mapotihozi ukasimuka kunobata rodhi yesimuchembo kubva pachitekete kunobata simuchembo hazvitofambiki huruva dzega dzega ukabvapo uchienda kunonzi kutaira mwada kana kuti kusikwiti hakutofambika anongova makomba kubva pane mbudzi yapachona rodhi yakafa zvekuti tinotomboita pamwe mwedzi nosekwanguva yezvizapa kubreki kusina mari kucibhizeti vashandi vakamirira mari dzavo but pasina chiri kubuda saka hazvinhu zvinotirwadza zvachose zvikoro zvekunyanya zvikoro zvemumaruva especially pakliniki iri pedzo nesu kunoku ndeye gavhment saka gavhment ikoko hakuna mishonga saka ii takatoita zvaizvozvi isiwo mabasa pane inonzi semwa maini mudunhu mandiri hapana yakavharwa nhenho yavanotaira yavharwa maini iyoyo saka ndopataitarisirawo kuti sekurindisa kwavakatiisa kuti vatativhurirawo maini iyoyo otherwise taikwanisawo kubatsirika but hapana chati chabatika zvaizvozvi zvikoro zvekumaruva ukatarisa pasireti yachonaka yakadzikira pachikoro chinonzi zomba hai zvose nezomba puraimari yachona hapana kana zviripo yadzikira nemhaka yekuti zvekushandisa chaizvoazvo hapasina pachikoro.
Avo vanga vari mumwe wevechidiki ari kutarisira kuvhota kepiri musarudzo dzanhasi vaashangwenya vekuchitekete mudunhu regokwe kabuyani vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. يا yave nguva yenyu vateereri yekusitaurira mega zvamunofunga.
Ngapinde ndini honest mawadze ngapinde mukomana kupinda muballoon box zvoti urwisa x yako pauchi 3C ndatenda pa studio 7.
Makadini makadini ana mukoma ko tikutoshamisika kuti day before manheru kuendeswa magetsi ko mabox nemapepa zvorara here murima tikutoshamisika kuti magetsi aenda tiri kuno kumash east kumagetsa anoendezere iko
masera sema changu pane imwe challenge yataita pama ballot papers edu e presidential auya akaprintiwa black and white ende ma face akadzima asi kana kuonekwa kana ari sachamisa ari kutoita kunge ane ndebvu akaiswa mazindebvu kuita kunge chimudhara saka vanhu ngavasatarisa face ngavatarise pakanyogwa kunzi CCC uye voziva kuti president wedu ari panumber 2 nekuti vakada kutarisa face vachamushaya kozi maface kubva panumber 1 kusvika panumber 3 zvimadhara zvakafanana haasi kutomboonekwa kuti ndiyeni kana kuti haasi ehe saka ngationgororei ipapo pana kansela wedu futi anongori 2 makansela wedu ari pazasi ndiwe number 2 akaitwa mudiki asi ndiwe number 2 asi zviri nani ari kutomboonekera paassembly hapo panana MP hapo ndiwe number 4 asi iro riri colored ari kunyatsoonekwa MP wedu ari kunyatsoonekwa kuti hopsha ava ari kunyatsoonekwa akabuda saka ngatipangwarirei ipapo ngatisatarisai face ngatitarisei zita repati yedu udzai vanhu vedu ipapo panotori trick pana president pari trick zvokuti tikasatopaongorora pakashata one president ndiye ari kuonekwa nangagwa ndiye aiswa face iri kuonekwa yevamwe vese akadzima.
Alo ini ndofunga kuti hurumende imbopawo mutemo wekuti vose vari kuda kuvhoterwa vakatadza kuita zvavanovimbisa ngavasungwe. Ukapawo nemutemo wekuti munhu ngaasungwe munamunangarwawo unongotipromisa usina basa vakavhoterwa kawena vakatadza kuita zvavanoda zvotoda vasungwe vamboenda mumajeri.
Musei team studio 7 mesei zvenyu ndoda kumbovaudzawo avo vari kusimuka zvavo vachienda kunovhota setakakundikana zvedu nekuda kwemabasa. Shuwa munhu uzvibvunze paunosimuka uchienda kunovhota kuti ndiri kunovhotera munhu ane 8 years kuti arambe ari muhofisi uchisiya munhu ane 45 years. Handizi kuti future yako unenge uchida kuti imire sei. Unofanira kuzvibvunza uri murodhi kuenda, wozvibvunza uri muraini, wozvibvunza wakuisa x ndatenda.
Hello Pastor Dave 7, Pastor Dave 7 makadi yenyu makadi vana mukoma Jongara namukoma Tanonoka nindoitwawo Dixon Chikara ndiri kuno kusouth Africa. Ndoda kungotaurawo maererano nezuva remangwana wokuvabereki kumusha. Isusu sevana venyu takundikana kunge tiriko ikoko asi imi ndimi munoziva masituation dzamuri kusangana nawo saka tokumbira kuti muvhotere pahurumende inopa usanduku. Hurumende ine zvido zvevanhu even isusuwo kuno kuti akutoniita nekuramba tichishandira izvozvo tisingaoni vabereki nemhuri dzedu. Upenyu hwatinotorarama hwakaoma chaiko saka tatupa hope yedu nendariro yedu kuti kumusha ikoko. Ndimi muchakwanisa kuvhoterawo pahurumende inokwanisa kunge ichiisa shanduku inoupenyu kuti isusu tinge tichisenzerawo munyika sevanhu vachiri kukurawo vechidiki. Tinotendawo kana mukaisawo audio yangoyi pamberi pevanhu vanhu vakakwanisawo kuinzwawo vachitaurawo nguva ino. Tinotendawo tinotenda zvikuru ana mukoma Tanonokana na mukoma Blessing Zulu.
Masorase pari mavonero ko ivo idzo nyika dzokunze kudzinombochemereiko kuti kwanzi dai tando observer maelection okuzimbabwe kuchavanochemera chii? Ko kana wanzi haufaniri kuti observe maelection edu kuchokurwadza chii? Which means vaine pointi yavo yavanoda, vaine chinangu.
Bari zvino machi ma vese ma change champion. Haisisiri nguva yekuti vadzimucha Rwanda kuti moita hide. Inguva yekufamba muri mu group. Azvibatsiri kuti tinzwe nhasi kuti pane mumwe munhu agenda achakawanda mudondo. Iwo ma ballot papers akatoinda munhu. Akatoinda mu polling station. Saka uchakawanda richi, that means watorasisa zvinhu zvese. Watotirasisa kana we are still hiding. Waipobvumire kuti ballot agent yo wasina uri so coward like that.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Nhasi izuva guru muZimbabwe nekuti mamiriyoni nemamiriyoni evanhu vari kuvhotera mutungamiri wavanoda pamwe nenhengo dzeparamende nemakanzura avo. Hurumende yakatara kuti zuva ranhasi harisi zuva rekuenda kumabasa kana kuti iholiday, ichiti izuva rekupa vanhu nguva yekuvhota. Regai tinzwe kubva kumutori wenhau westudio 7 Rutendo Mawere ari pane imwe nzvimbo yekuvhotera muHarare. Rutendo, uri papi uye pane zviri kuitika here?
Waita basa tanonoka wande. Ndiri paGirls High School. Pane musese pari zvino wekuti vanhu vamirire kuvhota, asi kuvhota kunotanga na7 mangwanani. Saka gedhe repachikoro iri harisati ravhurwa kuti vavhoti vapinde mukati, asi patova mune mutsetse wakati rebei vanhu vakamirira kuvhota. Tabvumidzwa zvedu kupinda sevatori venhau. Pane mapolling station matatu, but ose ari pasi peGirls High School. Saka vanhu vachange vachivhota zvichienderana nese inemu yako. Saka pane polling station A, polling station B ne polling station C.
Sokuona kwako, vanhu vanofungei pamusoro pesarudzo idzi? Chii chawakaona mumazuva mashoma apfuura aya takamirira zuva ranhasi?
Ndoona sekuti bhendoguno vanhu vane chidikwa-dikwa chekuva vachivhota, vachisarudza vatungamiriri vavanoda, kusanganisira mutungamiriri wenyika, kusanganisira achavamiririra mudare reNational House of Assembly, uyezve zvichazobudawo mavhotero avo nepamasenata, uye zvakare kusarudza mutungamiriri kana kuti watingati kansela. Saka ndikuona sekuti kumukira kwaita vanhu vachiuya kumutsetse chiratidziro chekuti vanhu vane chido chekuva vachivhota kana kuti vachiita kodzero yavo yekuvhota, uye zvakare kusarudza vatungamiriri vavanoda. Kunyange zvazvo iri holiday, vanhu vakawanda vachitarisirwa kunge vasiri kumabasa zuva ranhasi. Nyaya yekuti vanhu vamukira rungwanangwanani mapolling stations asati avhurwa zvinoratidza kuti vanhu vada kugara vatogadzirisa nyaya yekuvhota mangwananano.
Rutende, mumazuva apfuura mashoma aya tanga tichinzwa pamusoro pezvekurohwa kwevanhu nezvimwe zvakadaro, mhirizhonga. Unoona sokuti izvi zvose izvi pane zvazvakaita here kuvanhu? Pane vanhu vakatya here kuti havachaenda kunovhota nokuti papachiita mhirizhonga, vamwe vachirohwa uko neuko? Vanhu vakazvitora sei, vari kuzvitora sei? Vanotya here kuenda kunovhota?
Ndoona tanonoka sekuti zvinosiyana nenzvimbo. Munzvimbo yandiri mukati meHarare, mudhorobha reHarare, munofungidzirwa kuti mune vanhu vasingachatyi kuratidza kuti vanoda kuvhoterani. Asi ndoonawo sekuti kumaruwa, nekuti tine zvimwe zvatiri kunzwawo kumaruwa zvekuti vanhu vari kutyichidzirwa kuri kunzi 300 meters away from the polling station, pachange pakagara vanhu vanenge vachinyora mazita kuti apinda ndiani. Uye zvakare kune dzimwe nzvimbo ndaiudzwawo nehanzvadzi yangu ari kumasvingo, achinditaurira kuti kwaanogara vakanzi vanofanirwa kunyoresa mazita kuna sabhuku, uye zvakare vachabuda pamwe chete nasabhuku. Asi muguta rino reHarare tanonoka, rega nditi vanhu havasi kuratidza kutya. Uye zvakare pandatenderera panzvimbo yeGirls High, hapana wandiri kuona kuti ari kunyora mazita evanhu vari kuuya kuzovhota kana kuti ari kukanganisa kuvhota. Vanhu vakazvimiririra vachiratidza kuti hapana chavari kutya.
Wataura nenyaya yevanhu vakamira pamagedhe vachinyora mazita evanhu, zvinozikanwa here, waonawo here kuti vanhu ava vanga vavanhu vekupi, vanga vavanhu veZANU PF kana kuti vanhu veCCC, vanhu vei ava vauri kutaura Rutendo?
Vanhu vaita uko kuti vatange vakamira vachinyora mazita vanonzi vanhu vebato kana kuti sangano rinodyisana nebato reZANU PF rinonzi Forever Associates of Zimbabwe. But panguva dzino hapana chandati ndaona papolice station yaGiri chekuti ndingati vanhu ivavo vari pedyo kana kuti vari kure. Asi tichange tichitendererawo zuva ranhasi munzvimbo dzinogara vazhinji, misha inogara vazhinji, kuti tione kuti izvi ndizvo zviri kuitika here zvechokwadi. Asi pari zvino paGirls High School pandiri vanhu vakamira mutsetse, vese vari mutsetse vari kuratidza kuti vanhu vari kuda kuvhota zuva ranhasi.
Ko zvikwata zvekune dzimwe nyika zviri munyika kuzoongorora sarudzo, zviri kufamba-famba kwese kwese here, zviri kufamba zvakasununguka here, nekuti takanzwa zvekuti pakaita sokusawirirana nezvimwe zvikwata, vari kufamba sei, vari kuita basa ravakavinga here?
Mukutenderera mandaita tisati tasvika pazuva ranhasi, ndakaona kuti maobserver meeting groups kana kuti vaongorori vesarudzo vari kubva kunyika dzakasiyana-siyana vari kutenderera vachiita mabasa avo vakasununguka. Asi pari zvino papolice station yandiri hapana wandati ndaona akapfeka mbatya dzeobserver mission kana kuti vaongorori vesarudzo. Asi zvinogona tine kudaro nekuti mapolice station hasati avhurwa sezvandataura kuti mapolice station ari kutanga kushanda na7 AM.
Hurumende iri kuratidza kutya here, nekuti takavanzwa vamutsvangwa vachiti vanotya kukundwa, iri kuratidza kuti iri kutya here hurumende yeZANU PF?
Ndofunga izvezvi kuchiri kuseni-seni tandodoka kuti titaure kuti pane zvichaitika here kana kuti pane kutya kuriko. Asi ndofunga kuti nekufamba kwezuva tichange taakunyatsokuona yatingati pachirungu a clear picture kuti hurumende iri kuzvifambisa sei, iri kutya here, pane zvairi kuitira kutyishidzira vanhu here. Asi pari zvino ndingati kuchikuseni seni kwekuti titaure izvozvo.
Ndochibvunza pamusoro penyu vatori venhau, muri kuita basa renyu zvakanaka makasununguka here? Ndezvipi zvipengamupinyi zvamasangana nazvo kana kuti zviri kukutadzisai kuita basa ramuri kuita?
Tanonoka semutori wenhau, ndingati tiri kuita basa takasununguka. Ini ndingati kubva zvatanga kutsvaga rutsigiro kana vezvematongerwo enyika, mapati zvematongerwo enyika achitsvaga rutsigiro, hapana chidzingamupinyu chandingati ndasangana nacho. Zviri kuitika ndezvekuti takapiwa takapiwa mvumo neZimbabwe Electoral Commission, saka tine makadhi anoratidza kuti tiri vatori venhau. Uye zvakare pese patiri kusvika tiri kuzviintroduca kana kuti tiri kuzivisa vanenge varipo kuti tiri vatori venhau. Saka kusvika pari zvino ini nedzimwe shamwari dziri pedyo neni hapana dambudziko ratati tasangana naro pari zvino, and tiri kuita basa redu takasununguka. Uye zvakare ndiri kuona kuti kunge gore rino pari zvino zviri nani sevatori venhau, hakuna kunyanyokutya zvakanyanya kuti tingasangana nematambudziko kana tingasangana nekurohwa. Saka ndinoti pari zvino tiri kushanda zvakasununguka uye tiri kukwanisa kuita basa redu nemasho.
Rutendo, ndinotenda zvikuru umwe wangu, ndinotenda nemashoko avatipa neruzivo rwavatipa. Asi uramba uchiita kubasa, asi unoita basa wakatarisawo sure uchiona kuti kunani kwauri kubva. Ndinotenda chaizvo Rutendo, ndinotenda.
Waita akota nonoka wani.
Uyo angari Rutendo Mawere, mutori wedu wenhau weStudio 7 ari muHarare neStudio 7.